ndingathi ndonyaya indangowanyaya hombe okutanga ndikone dare electoral court kubva pakadongwa majajaji awo nachief justice wachija usiku vadhabengwa vanova mutungamiri webato rezapu uye waimbo wavo minista wehome affairs muzimbabwe wakanyonyotawo wakaendesawo zimbabwe electoral court kudare vachichema chema kuti vanguva vasiri kuita zvinhu nemazvo munyaya dzekuona kuti voters roll ridzva vanyorwa patsva here iyo zimbabwe electoral commission yatanga here kuita basa rimwe paimbotona vatobaya mudebe asi wadhabengwa waiti no zimbabwe electoral commission nenyaya yekuva iripo kwemutemo mutsva electoral act yakapasiswa iyi ndovanofanira kugadzira voters roll patsva ndonyaya hombe yanyanya kuendeswa kudare nhasi iyoyi.
Saka dare rabata sei nyaya iyi?
Dare ranzwa zvichemo zvavadhabengwa zvaiswa pamberi pedare naadvocate Teriwai Mafukidze uyewo pane wanga wakamirirawo wezimbabwe electoral commission wanga wachipokana vari kurambawo zviri kudiwa navadhabengwa vataurawo maargument avo muchirungu vachichema chema vachiramba izvo vachiti hakune nyaya dzichiri kuconstitutional court dzakaendeswa nerimwe batowo rinova raMDCT vari kuchema chema nezvenyaya dzevoters roll iyoyo vagara chingonetsa munyaya dziri dzima elections muzimbabwe ndokuchema kwanga kuchiita vakanaingoni vakamirira vazeki vamuzvarereta makarawo asiwo iwo wadhabengwa nekubudikidza kwegota ravo ramba wakatsika nyaya yekuti aiwa zeki ngaiite zvinhu nemazvo saka mutongi vanova wajustice chinembere bhunu wazoti okay nyaya dzese maguni dzisindamanzwa asi wati havasi kukwanisa kupa mutongo waparuzuva ranhasi rinonzi muchirongo wareserva judgment.
Danho ratorwa nemutongi irori rinokanganisa zvakadii nyaya yanga ichida kuti itariswe nechimbi chimbi navadhabengwa?
Kana takatarisirawo tichifungidzira kuti zvichakosheswawo nenyaya yekuti ndofunga tinobayira tiri kuziva tese kuti zimbabwe iri kutarisirwa kunge ine maelections kana kuita maelections mumwedzi unotevera paseri uyo ndomwedzi wajune